Se-CCC tikuona kuti kufamba kwavamunangagwa panguva ino vachienda kucoronation ya King Charles, panguva yekuti maZimbabweans ari kutambura, ari kufane nzara, zvinhu zviri kukwira muzvitoro, mashops, zvakare nguva yekuti nyika iri kushaya mari yekutenga chero magetsi chaiwo, zvinoratidza kuti mapriorities avo haana kumira zvakanaka. Zvakare tinoona kuti kuchimiro chenyika yedu yeZimbabwe muinternational community haina kumira zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe iri kuzivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamungape semuenzaniso pakutyorwa kwekodzero pamabata?
Takaona zvakaitika kuna vasikala vangari vhume nevakawanda, kunyanya veopposition, vatori venhau, vanonyora, vanyori nevakadaro maartists vaimbi, kumbunyikidzwa kwakanyanya, maviolations emahuman rights ndoari kuwanda munyika yedu. Turi kutadza zvakare kugashirwa neinternational community zvakanaka, yavanoti international re-engagement. Tikuona kuti vari kutadza kunyatsi kuibuditsa, nokuti vari kutadza kunyatsi kutonga nyika nomazvo.
Vamunangagwa vari kuti vari kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekunze. Imimi zvamunokurudzira sebato ndezvipi?
Se-CCC tikusaura kuti munhu wese ngaanyore sekunovhota sezvakatarwa, kuti gore rino tigozoitawo New Great Zimbabwe. Hurumende inokoshesa kugara zvakanaka kwevanhu. Kana vanhu vachizonokwira ndege, vatungamiri vachizonobatsirawo kumacoronation nezvakadaro, vasiyiwo vanhu kumba, vadya, vakaguta, vana vaenda kuzvikoro, zvipatara zvine mishonga.
Muri kuti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha here?
Pari zvino tikuona kuti tifokase pane kuenda kunze kwenyika, nyika isina kunyatsi kugadzikana, zvinoratidza kuti mapriorities haana kumira zvakanaka. Zvakare takaona vamunangagwa vachitenga private jet inoita $54 million. Mari iyoyo imari yangadai yakaenda kuzvipatara, kuzvikoro, kuona kuti nyika ine magetsi nekuti nyika yafamba zvakanaka.